A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 28th, 2018. And this is a Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about government's efforts to retain skilled labor and court manpower from the diaspora.
Zimbabwe is faced with a huge shortage of critical skills, with the highest deficit rendered in the medical and health sciences, as well as applied natural skills.
An audit carried out earlier this year, endorsed by Cabinet, found that science and technology had the highest deficit, while there is a surplus of skills in the business and commerce cluster.
Zimbabweans in the diaspora are some of the highly skilled in the world, and the government, through the president, Mr. Emmerson Mnangagwa, has been trying to invite these skilled Zimbabweans to work back home.
So, to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo lamhlanje kungolwesithathu kunjenje siyadibana ke kuhlelo Live Talk Diaspora Forum lapho esixoxa khona ngendaba eziphathelane lalabo asebehlala emazweni bedabuka eZimbabwe. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubana uhulumende uthi abasebefundele umsebenzi, imisebenzi yaphezulu egoqela ikakhulu eze science le technology, lokho kuthiwa i-technology ngesilungu, kungani kuyasilela. Yiko ke uhulumende ubezama ukuthi ahuke labo asebehlala emazweni ukuthi babuye elizweni bazophathisa ekuthuthukiseni komnotho welizwe lokunye nje okufana lokwelapha abantu lokunye okunjalo. Kodwa ke imizamo ikhanye yehlula. Yiko ke esifuna ukuthi sixoxe ngakho lamhlanje, Jonga.
Hongu vadio vateriri nevatariri. Nasi tiri kutarisa nezve kurudziro yakabvira kuitwa nehurumende itsva kubva gore rapera, zvakaita kuti pange pachiitwa yavangati skills audit yavakaita kubva muna December gore rapera kusvika muna April gore rino, yekuda kuona kuti nzvimbo dzinoda vanhu vane unyanzvi ndedzipi, kana kuti mapoka mapazi anoda vanhu vane unyanzvi ndeapi, asina vanhu vane unyanzvi ndeapi. Oditi iyoyo tinonzwa kuti yakazopera yakaparurwa muna May wegore rino, zvakaonekwa kunzi mapoka akaita seutano, science and technology, kurima nemamwe anoda vanhu vane unyanzvi, asiwo mamwe akaitawo sebusiness anotoone vanhu vakawandisa vane unyanzvi. Asi mumapoka iwa anonzi anoda vanhu vane unyanzvi, zvakaonekwawo kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvikuru munyaya dzezveutano dzine unyanzvi hwakanyanya kwazvo, nenyaya dzezvekutechnology uko kana kusaienzi vari kunze kwenyika vakawanda vane unyanzvi ihwohwo, vanga vachikurudzirwa kunzokai kumusha. Hurumende kuburikidza nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pavaitenderawo nenyika vachisangana nevana vezimbabwe vari kunze, ndezvimwe zvavaikurudzira kuti dzokai kumusha mushande nekusimudzira nyika yenyu. Tiri kutarisa kuti mwedzi minomwe kana kuti ingava misere gwaro iro raburiswa, chii chati chaitika vana vezimbabwe vati vadzokera here kumusha. Tamboitawo rombo rekutaura, rombo rakanaka rekutaura nemukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, muchirongwa chedu chenhau dza7 nhasi manheru. Vakati ongororo yavari kuitawo inoratidza kuti vana vezimbabwe vari kudzoka kumusha vashoma kwazvo, nekuti hurumende haina zvikuru zvairi kuita zvekukwezva vanhu vari kunze vakuti vanga vachidzoka kumusha. Vapawo mienzaniso yekuti vana vezimbabwe vari kunze vazhinji vanenge vachishanda mabasa avo anenge achingoziva kuti ndikaenda kubasa kuseni ndidzoka manheru ndinowana mafuta peturu mari ndinovana kumabhanga vanongoenda kuzvikoro zvakanaka vachidzidza zvakanaka ndezvimwe zvinhu zvinotariswa nemunhu asakafunga kutama kubva kunzvimbo dzaanenge ari ndozvimwe zvinhu zvinofanira zvichinzi zvinofanira kutanga zvanakawo munyika vataurawo nyaya yekuti vamwe vanenge vatori mapensheni mabasa avari munyika dzavari kunze ikoko nemabhizimusi nezvimwe zvavanoda kuchengetedza zvokuti hurumende inofanira kunge ichitotanga yavapa yatingati assurance kuti vanhu ivavo kana vakasenge vasiya zvavari kuita kunze kwenyika vachidzokera kumusha vanenge vachingosvikorarama upenyu hwavangu vachirarama vari mudiaspora ndonyaya yatoda kuti kurukure kune vakadzokera kumusha pindai muzvirongwa chirongwa ndechenyu muchitudzawo kuti muri kuonawo sei kune vanga vaine pfungwa yekuda kudzokera pindai muchirongwa mutudzo kuti zvakamira sei kune vakatomboenda vakazodzoka pindai muchirongwa muchitudzawo kuti zvii zvakaita kuti mungoti madzokera kumusha muchizobuda nekunzwawo kune vamwe vasati vaita pfungwa pamusoro penyaya yokuti makamirawo papi zvii zvamungataura chirongwa ndechemunhu wese mungava muzimbabwe kana kunze kwenyika pindai muchirongwa Chris.
Yebo jonga namhlanje njengoba sikhulumile ubana sixoxa ngani ukakathesi ke we have our first guest and that's Dr. Frank Guni. Welcome to the show.
Thank you very much good evening to your listeners.
Thank you so much Dr. Guni. We know that even during the unity government, then the then leader of the opposition MDC, Mr. Morgan Tsvangirai, went to the UK and he told Zimbabweans living there that they should go back home try and rebuild the country. But that was not welcome news to most of the people there. What do you make of the situation right now? We have a new dispensation. And what do you think should be the move, especially by skilled Zimbabweans who are in the diaspora right now?
I think the majority of Zimbabweans in the diaspora playing a wait-and-see game for a good reason, though, because the environment in Zimbabwe has to improve and attract those with specialized skills, especially in my area, the area of public health and specialized health services, because it makes no sense for a professional to leave a well-paying job in the diaspora to go back home and start selling tomatoes. You have to have guarantees that when you go back home, you will get opportunities that are more or less similar to those that we have here in the diaspora. Or at least you'll be able to start a business in your field and grow your business, making a respectable and reasonable income. Otherwise, for many skilled Zimbabweans in the diaspora, there is no point in trying to go back to a situation that hasn't really improved. So overall, I think the government needs to create a conducive environment, that is a business environment that attracts Zimbabweans in the diaspora to go back and get remuneration that is more or less, if not higher, than what the diaspora is offering. I think, in short, that's the gist of the entire matter.
Dr. Guni, tinogamuchirai muchirongwa chedu.
Tinotenda kaizvova jonga kwadzwai vatereri vese.
Haiwa tinoimba vari kukunzwai. Dr. Guni, nyaya hombe iripo inyaya yekuti kubva vana veZimbabwe vakokwa kunzi dzokai kumusha mushande muchisimudzira nyika yenyu vanenge vashoma vanhu vari kutambira kurudziro iyo vachidzokera kumusha nekuti mamiriro ezvinhu ne zvavanga vachitarisira zvinenge zvisiri kukasika kupa kuita michero. Zvii zvamungataura zvingada kuitwa nehurumende kuti ikwanise kunge ichikwezva vanhu kudzokera kumusha?
Chatinotaura chinhu chakakosha chisina divi rachakarerekera chechokwadi ndechekuti zvinosungirwa kuti hurumende igadzire mikana yekuti avo vari kunze vane ruzivo rwakatetwa rwepamusorosoro vakwanise kudzoka munyika vachiita zvinhu zvandingati zviviri. Chekutanga, kungava kupinda mumabasa akaenzana kana akafanana neavari kuita kuno kunze kwenyika, vachiwanawo muhoro unoenderana nevavari kuwana kuno kunze kwenyika, vachiita mabasa avo kuti utano kana kuti mamwe mabasa anodiwa munyika avandudzwe, Zimbabwe igoenderera mberi. Chechipiri, kuno fana kuti hurumende igadzire kuti pave nehwaro wekuti ava vanoda kunoita mabhizinesi kana makambani mabasa avakadzidzira kana mabasa vane unyanzvi navo ave anoitika pasina zvinhingamupinyi pasina zvinhingaidzo vachizowanawo mari dzavo dzine kumeso dzinovapa chouviri sezvavari kungoita kuno kudiaspora hazvina njere kana kuti hazvina maturo kuti munhu asiye bhizinesi rake kuno kunze kwenyika kana kuti basa rake raari kuita osvika kumusha owana kuti hapana mukana wokupinda basa hapana mukana wokuita bhizinesi akutopedzisira akutengesa madomasi aiwa izvozvo zvinoonetsa kuti zvinge zvichiitika saka ndingati kurudziro yatingapa chaizvo kuhurumende yedu ndeyekuti ngapave hongu gwaro takariona gwaro rakanyorwa zvakanaka chaizvo chasara kuitika ndingada kupa muenzaniso kuti pava neumwe purezidendi weamerica aimbonzi Ronald Reagan aiti trust but verify tino chivimbo nehurumende yedu kuti iri kusvika ikoko asi haisati yasvika in other ways hasati averifya kuti maconditions kana kuti hwaro hunoita kuti vanhu vari kunze vane ruzivo nemabasa akasiyana siyana vakwanise kudzoka kumusha vanoita kuti nyika ibudirire zvichatora nguva nguva iyoyo ndofunga vazhinji ndo yavakamirira kuti kana yasvika kana kuti vakaona zvinhu zvaakufamba zvichienda mberi nenzira yavari kutarisira vachatangawo kudzoka tine vamwe vakatomboenda vakadzoka vaona kuti kwakaoma uko
asi Dr. Guni chii chiri kuita kuti hurumende isatora matano nekukasika kuti igadzirise dambudziko iro nokuti tinonzwa kuti mugwaro iro rakaburiswa muna April rakazopublishwa kana kulonchwa muna May vaitotaura maarea kana nzvimbo dzavanoti dzinotarisira kunge dzichiwana nyanzvi zvakaita semune zveutano toona kuti kuno kunze kwenyika vana vezimbabwe vakawanda vari mune zveutano imomo pamwe chetewo nenyaya dzemasainzi idzodzi vana vezimbabwe vakawanda varimo zvinhu zvokuti hurumende inofanira kunge ichiita tap into that why is it taking long for the government
I think chinhu chinonyanyo kunetsa inyaya yemari nekuti mari nemapriorities kana kuti kudonzo rehurumende takariona asi havasi kuisa hatisachaona kuiswa kwemari mune zvinhu zvakakosha kuti nyika iende mberi maererano nekuti vane unyanzvi vadzoke munyika nekuti tikatarisa isusu vekuutano sesi vamwe tinoshanda mumabasa anoita zveutano zvepamusoro zvemhando yepamusorosoro zvinosanganisira vana forensic science zvinosanganisira biodefense infectious diseases and so forth saka kuti tidzoke munyika tinoita mabasa iwayo tinofanira kunge tine chinotikwezva kuti kana tadzoka ikoko tinoita basa ritakasununguka tichiwanawo cheuviri tichiwana mari dzinoita kuti tigare upenyu hwakaenzana kana kuti hwakada kuenzana nehuri kunoko hurumende ndinoona sekuti hurumende iripo iyi tikada kutarisawo pachokwadi chaipo ndeyekuti hurumende iripo ichiri nyowani ndofunga yava nemazuva mazana chete yava hurumende chaiyo chaiyo tikabva pakagadzwa vamunangagwa nehurumende yavo yenyuwani saka tingati pamwe zvichidai pachiri padhuzisa kana kuti vachangotanga maybe tikambovapa nguva inoitika kana mwedzi mitanhatu kana 6 months from now pamwe ndo patingazoone kuti hurumende yaisawo mari mune zvakakoshera nyika kuti isimukire nekuti tikasakwezva vane unyanzvi nyika haimbofa yakasimukira kana vanoda kuita mabhizinesi avo vakada kudzokera kunyika vachiudzwa kuti mari yenyu hamukwanise kuiwana sematarisiro amunenge muchiita zvinhu zvinonetsa vanhu vanenge vane ugaro kunyika dzakasiyana kuti vatame kwavanogara vachienda kwavasinganatso kuziva kuti zvichanomira sei remangwana ravo rinenge rakamira sei nemhuri dzavo sezvandambotaura hazvina njere kuti usiye pawakagara uchiziva kuti mangwana unomuka uchienda kumushando uchinoita basa rako wopiwa muhuro wako wakanaka uchienda pausingazive kuti unogona kuzotambiriswa mari yako here kana kuti ukaitambiriswa mari yacho unogona kuzoipiwa sezvayanga ichifanira nge iri here zvinhu zvinogozhera vazhinji izvozvo saka tiri kuda kuti isusu vateereri vazive kuti tiri kushanda nekukurudzira hurumende kuti waro ihwohwo ngaogadziriswe nekukurumidza asi iwo kuti vanhu vazive kuti hurumende iripo iyi isiri itsva chaizvo chaizvo gwaro ramuri kutaura rakanyorwa nguva yapfuura chaizvo yakareba pava nemwedzi inotopfuura misere gwaro iroro ranyorwa Asika urumende ilipo izo nambu taura ine mazuwa angako itazana nemura uziro shuma kutara kuti ichiri nyo wanita izo nilofunga wakiri kumbote ama pua kuti moto ugo kuchizwa kana wabira moto aiwa tichaita mutoro dodo taka nanga kumusha.
Aiwa, thank you so much Guni, Dr. Guni is talking of priorities and lack of funds as some of the hindrances that affecting the government from not implementing all these. And he says, let's give the government time, maybe 6 months from now, since it is only 100 days or so in our office. So let's give them time. I think we have one of our guests, yes, Mr. Innocent Ngube.
Yes, from the United Kingdom. Mr. Ngube, welcome to the show.
Thank you so much.
Yes, Mr. Ngube, we are talking about the retention of skilled manpower in Zimbabwe and government's efforts to try and court those who are outside Zimbabwe. We understand there is an abundance of skilled manpower all across the diaspora. Now, what's your take on that, especially noting that this is a new government which is trying to rebuild? What's your take on that?
Thank you so much, and good evening, listeners. I think the first thing that I need to say is that, Zimbabweans in the diaspora, I think it's common cause that there are a lot of skills out there, and it's not just about skills that are in terms of people that went to school, but also in terms of exposure to first world economies that could actually transform our country. So that's the first thing to put on the table. But the second thing that is important, particularly when you look at a human resource capacity utilization, it is when you actually look at the skills and you match it with the job profile. So in other words, I am saying, are the skills that, you know, are in abundance in the diaspora, as we have just, said, are they going to be able to match the kind of job profile that we have in terms of the task, in terms of the direction that we want to take, our country? So trying to find that particular balance, I think, is the first thing that I want to talk about. I mean, that I would like our government to reflect on. So sometimes you have a person who is too skilled, and then that person, you get them to a particular place, and they become redundant.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chonga.
Regai chumbuzwa kuti vateereri vedu varikuti Chris pane vanyora tina Passmond Love and the Zimbabweans can't come back home because there is nothing they can do to sustain their families. You graduate but don't get a job, so it makes no sense to leave jobs in the diaspora for nothing constructive back home. Then tina Phil Ngube and watching from South Africa, no more no dzamidzi. Anza atiende zvikumhanya. Then a Passmond Love ari kuti ndifonerai tichaedza kufonerai. Emmanuel Nyakonda and it's like saying Zimbabwe is open for business. Is it there? Then Emmanuel Nyakonda and awedzera achiti paid in bonds. Then no more no dzadzokora zvakazvika ndipei mabasa. Then Saru Masiwa and itori busy kujamba border kuenda kujoza hangu. Then Precious Sarudzai Mike ari kuti true that kuna Mr. kuna Dr. Guni and the true that Mr. Guni ndofunga ari kutsinira zvataurwa na va Guni. Todzoka kwamuri va Guni. Is vana va Zimbabwe vari kunze hakusungoti chete vari kumirira kuti zvinhu zvinake. Asi kutiwo vana va Zimbabwe vari kutarisira. Dr. Guni rambai muri parunari pa pangoita imwe nari yemuteereri yapinda. Hello.
Hello.
Hey, Magadi.
Magadi ko vakanimiri.
Aiwa, ndirumpenyu ndiyana ava.
Mutsira vamoyo.
Vamoyo. Aiwa, muri kupi vamoyo?
vamwe vari ku South Africa.
South Africa, chirongwa ndechenyu, tinotenda zvikuru kuti ndima ita muteereri wedu wekutanga.
Aiwa tinotenda Mwari nekutanga kwaaisirega itwarise nana vafringi guni vamwe vose vakateerera.
Ndizvo zvongoti idimu vamoyo. Ndatingoti idimu zvifambe nekuti nevateereri vakati wandei.
Zvakanaka nhau iripo ndoda kuti ndikurudzire hama dzedu pakundodzara mabhizinesi nyika yezimbabwe chete vanhu vanounyanzvi unangei vanhu vakasafa vakasachenjera vanonyudzwa mari muzimbabwe nekuti pachangu inini ndinoshandidzana nevamwe varungu tichiita mabhizinesi kumusha ndachifamba kunzvimbo dzakasiyanasiyana pazvatinenge tichiita but kuti uti munhu utore mari dzako undodyara mukati menyika yezimbabwe pari zvino hatidi kureverana nhema unova munhu mangwana unozochema saka nhaya yakafanei kuti vana vezimbabwe sei kumba tindosiya mari dzedu nyika yedu yakamira seziyaziya zvakafanira kuti unowisira mari yako mugomba chete vakanyati handei pachokwadi handidi kuti tirashe vanhu kuti vanhu vanodyara mari dzavo pachokwadi munyika muya muya hamusati maita sitorina nekuti kana muchiwana mukana vari kunze ukoko invhesai mari dzenyu kumabhanka kana kutozama imwe nzira pano kuti mutore mari yenyu munosiya kunyika yezimbabwe zvakadero uchibva kuno like uraenda uri pabhodha ipo paipa zvinoititwa zvacho mari zhinji kwaza kutopirira pabhodha paipa kuti munyika macho handioni mune chimiro chekuti chero unyanzvi neunyanzvi unengei unoshandira mahara mukati menyika yekwedu nekuti zvezvarisai hamuna mari hamuna kana chii unonga wobva nezvinhu zvokudotanga zvinozofamba sei zvakafanira izvo saka maonero andiri kuitamo inangu pachangu ndinokunzwai muchiti mungaita chii nenyika panyika yedu kunhera chii hapana hatingovhakacha nomundoono hama nokungundodyirawo zvatishoma izvozvo vanoko tingadyara bhizinesi munyika yezimbabwe pari zvino ndira kukurudzira hama dziri kunze haisati yanguva yekuti nyika yezimbabwe undodyara bhizinesi pamiriro yakaita aya nekuti zviri kuita zvekuti unogukisa vakuru chete iwo pasako osara usina chinhu vosere vachiri muvacho kuita mabhizinesi ndikutongovanesa saka kuti ungagona kubva kunoko uchiti ha ndine mari yangu ndine maus dollar kana mapaundi kana chichii regaindi kunyika yezimbabwe kuti kunonzi ready for business mangwana unodi nonyura nekuti mukati menyika pachamo hamuna kana mari
aiwa maita basa vamoyo munokuluma here
ngiyakuluma
dzongodimurai zvamataura izvo muchikuluma
ok ngiyatokoza kunu avanoona kamukurunkuru kokushangana nyamusanje sintambamanje indo ngiikulumayo kuna vantu vasezimbabwe vangapandi njengati the way ndivona ngakona ukuyotyala izimali lapha ezimbabwe angivoni umbono womuhle ngenekuti lapha ilizwe lethu alikabi redi kuti uyokuhamba uyofaka imali zako uyenze ibhizinesi angeke kuyenzeke next imali leyo uyofela mahala hakuna indo yoyithumela even masibheka nje usuka lamhlambe uye maufika lapha ebhoda even nezimoto njalo njalo the way vafuna ngakhona imali imali eningi iphela lapha ebhoda even maungena lapha khulukhulu yezimbabwe futhi angeke kuphume even next saka the way mina ngibona ngakhona nina vanhu vakankulunkulu ningadlaleli uyokubeka imali yini lapha ezimbabwe hakuna into izokuyenzeka laphaya so nje kufanele ilingani or makukonakala fakani imali yeni kuma-investiment or kuma-manifixe kungangono lokho or ezinye izinto njengami kaniningi ngiyekhaya ndifunisa nabanye abelungu kuyenza ezizisithengisayo mara sometimes siyaluza asina benefit sometimes sigcina sinikeza abantu asikhala kuthi asina niki asina niki so kuthi sitabantu yani khaya siyotyala amabhizinesi the way tiwati zinoizi for business kunabantu basekhaya yabona nokuthi thina unakhona ukuthi ukhambe ngeemali zakho mara angeke uzuze niki so kwanje asiyile sibone niyabona njenganje kunomugungura kuna niki so wena uzosuka lana kuthi vathi zimbabwe izoba redi uzosuka lapha yini laphana zibakhala so the way youthe way ibona ngakhona kuthi yimani kancane nibona kuthi kuyenzekanani ngengekuthi akuna niki lapha ekhaya yolahlekelwa ngokokonke so you amazi ngaphaundi ngimtele lawo
hayi sibongile kakhulu mnumzana
nawa siyathokoza khulu unkulunkulu abe nani lapho siyathokoza nabanye bonke la bakhulumayo ndithi yenzani njalo njalo sikuzwa mara minawa akuke ngitale imali ekhaya nje ngiyaluza salisaluza izinto eziningi lapha ezimbabwe
hayi kulungile lathi siyakutshisela inhlanhla empilweni yakho
nathi siyathokoza
okay
Mm. Good. That was our first caller, Mr. Moyo, who called from South Africa. He said people are afraid to invest in Zimbabwe because of the way the economy is playing out there. He says it will be difficult for people who have invested their money to reap their rewards because there is no money in the country, and he's urging Zimbabweans in the diaspora to hold on a little bit and wait and see. Before we took on Mr. Kola, Mr. Moyo, to the show, I was asking Dr. Guni about some of the issues that Zimbabweans have been raising since time immemorial, those Zimbabweans in the diaspora, the issue of dual citizenship and voting rights. What do you think about this? If the government addresses these issues, I don't think the government may give an excuse of foreign currency or anything. This is something that is simple, like the issue of dual citizenship. It's in the constitution, Dr. Guni.
Yeah, I think those are very easy issues, and they are being addressed. As far as I know, the issue of dual citizenship is guaranteed in the constitution of Zimbabwe. And I know for certain that it's on the parliamentary role in terms of ensuring that the applicable law should be aligned with the new constitution to enable Zimbabweans to have dual citizenship without hindrance. So I'm certain that within the life of this parliament, the 8th parliament of Zimbabwe, it will be implemented just as well as the question of the diaspora vote, which is also which also requires clarity in terms of the electoral law. The Electoral Act of Zimbabwe does not allow for people outside of Zimbabwe to vote other than those that are on government business or on diplomatic missions. And I think the new Electoral Act or the new electoral law that the new parliament, the 8th parliament will discuss, will ensure that there are no ambiguities to that process because the constitution guarantees all Zimbabweans to vote. But it doesn't specifically say all Zimbabweans from anywhere. In any case, the electoral law stipulates that for one to be allowed to vote, you have to be in Zimbabwe in a particular constituency or in a constituency which you would have registered to vote. But these are very simple issues because these can be addressed by Parliament very easily. And I'm certain that they will be addressed within the life of this new Parliament or prior to the elections of 2023. Hmm. Just to recap on what your previous caller was saying, I think it's really, really important for the government to sit down and look at the skills base that we have abroad or in the diaspora and set aside funding to ensure that those skills are honed back, not only honed back, but they are also retained within Zimbabwe. That's the only way we can develop the country. Mm-hmm. We cannot develop the country when people with skills are going out of the country.
Thank you so much, Dr. Guni. Yeah. Please do stay on the line. Tinemwe Mtereri, Magadi.
Ndiripo Magadini woi, ninyo ndiwa Mananda wari kutaura.
Wa Mananda, mchirongwa pinda hii, ndechenyu, kuri seki South Africa.
South Africa is okay.
Yeah.
To start with, I just want to greet you guys and also people back home. This is my take, Mr. Jonga Kandini.
Mm-hmm.
The call has been made even during the time of the JNU, during the lifetime of the late former Prime Minister, Mr. Tsvangirai, when he was calling for the skilled people to come back home to help in developing the country. Today, we have got the new dispensation. That is also, we have got the same way of calling the ill-skilled people to come back home and help in the sense of developing of the country. I would want to extremely agree with the boss about your guest commenting about environment in the country. And it is part of things that attract all those skilled people to think of coming back home. But let's put it this way. Mr. Jongaga and Dimitri,
Baba,
the country can never, and I repeat, can never prosper, neither develop, whenever there is too much noise politically. We are seriously having a political situation. Bear in mind that the political and the economy, they work together. They move together. When the political stability in the country, there is peace. And when there is peace, the government is capable to draw up all the necessary things that is to attract the investors to come into the country. The more they come as well, the more we increase also our fiscal and also at the same time on our GDP. Now the problem is we are facing a very serious situation on the political. Even if the new dispensation is trying to call all the skilled people to come to home, when the country is struggling to have money, when the country is struggling to have all sorts of things besides money, health, and also food in the country, the support is quite really greater than what we think of. I was thinking that perhaps now that the election has been done and they are gone, let's wait for 2023. Let's give the new government a chance. Let's give them a support. Let's try to move together. Recently, I heard you guys, and partly I heard the chief economist, as they were commenting about the budget that was laid by Mr. Finance Minister Mtulinyowe, as he was talking about the presenting the budget of 2019. And I thought I heard that the budget was extremely welcomed, although there are some few things that other chief economists were keen to go by. So I was thinking the support of the skilled people and the intellectuals abroad will make the government to achieve whatever they wanted to achieve. But if we have got this kind of mentality of thinking, the government, perhaps if it is an advocate which they are using on TVs or whatever, I think it could be a money in which they are losing for nothing, because we are fighting among ourselves instead of for us to unite. Tomorrow, there is this proposal of March, and the investors are watching very closely. And in as much as those are watching closely, that includes those people who are coming in the country, such as the miners, such as the industrial, the sector, the manufacturing, all those kinds of things. So we have to stand still because we are not yet reached to the point of united Zimbabwe. Yes, we are bleeding. Yes, we've got the wounds in our hearts. Yes, we are suffering, but let's try to focus on our unity as Zimbabweans to liberate our country. The situation during COVID, it was very difficult. Those were there. For those people who knew, who knows what was going on during the liberation struggle, it wasn't
Chingoti dimu lama nanda. Chingoti dimu tipinze wamu watere.
Yes, my last point is that I just wanted to encourage all our skilled people. Yes, guys, the situation at home is very critical, but if possible, let us give a government a chance by giving them tips and give them some advice. This is the way we think we can do. Even if you are there in America, you are allowed also to give the tips that are constructive.
Thank you so much, Mr. Mananda. That's one of our regular callers, Mr. Mananda, based in South Africa. He says the country can never prosper whenever there is too much political noise. And he's urging political parties not to make too much noise in their house, Chris.
Yes, Jonga. Let's go back to Mr. Innocent Ncube. Mr. Ncube, are you still there?
Yes.
So from what you have heard so far from the callers, including your co-guest, Dr. Guni, what's your take on all this?
Thank you, Mr. Guy. I think what I can say is that I have a sense that our government, or rather, we approach this thing from a lack of clear strategy, for example. There's this element where we are saying the diaspora, we want to do skills retention or rather attract skills to our economy. So that's one of it. And you know that in Zimbabwe at the moment, you know, there's a huge problem of unemployment. And also our competitiveness as a country is actually at its lowest. So how do we leverage the diaspora to actually ensure that they support our trajectory as a country, or rather our path to economic development? So some governments, for example, the government of the Philippines, they have pursued a strategy where they've actually have what they call large-scale contract labor deployment overseas, so to actually you know reduce unemployment at home, and in some governments like India and China, they actually have their diaspora in various countries. They link them with the home countries to enable them to set up linkages, businesses, and the market, so that they can leverage on that. So, us as a country, we need to find our own niche to say how best do we use the skills, how best do we use the contacts in the diaspora for the furtherance of our economic objectives. Of course, I also heard my colleague saying that. The issues of citizenship, mm-hmm. Yeah, and also the issue of the diaspora vote is going to be sorted in this parliament, but also I'm cautiously optimistic. You know, institutions don't work as fast as we want them to work. And then also, for us to attract the diaspora as a country, we also need to put our money where our mouth is. We also need to show commitment. So positive signals from our government that shows that they value the diaspora is actually important. And my final point on this part is to say, already the diaspora is playing a role by, through remittances. So how does our government actually ensure that it matches those remittances with some rights, that accrue to the diaspora, so that there's this exponential, interest in giving back to the country without positive messages and also positive signals from our government? That is not only in terms of just saying, but also in terms of substantive actions that can inspire this kind of cross-pollination of ideas between locally based Zimbabweans and those in the diaspora.
Mm-hmm. And also, what about the issue which has been raised before of taxing the diaspora? Do you think that it's something that is worth looking at?
You see, this is exactly what I'm saying, Mr. Gandhi, that we don't have a strategy. So, when I grew up in the rural areas and I would do sometimes, go on a bird hunting mission. So there is this, is it an adage that we used to say, which means that you can only trap them with nice, things. So in a way, when you are saying you want to tax the diaspora, that's the wrong starting point in my view. Because when you are talking about tax, you know, tax by nature reducing someone's income. And, you know, by nature, because the state is saying, we want to take your money. But you can package it in a way that looks nicer by actually ensuring that, you know, there are these calibrated benefits, you know, rights that accrue to the diaspora to an extent that this thing of a possible tax becomes inconsequential or becomes, you know, a consequence of these kinds of actions. So to answer your question directly, it is important for our government to stagger their policy proposals properly. Putting the cart before the horse sometimes is a problem. This is why, as an example, this is what happened, you remember, in October, when they put that tax, but also then dealing with the bonds and the US dollar. And that caused all that problem that we are still having now.
Mm-hmm.
So it's lack of strategy from our government to actually, you know, calibrate their policies in the proper manner.
Thank you so much. Mr. Ngube, please do stay on the line. Tinengwe Mtereri Aparunare, hello? Hello?
Ndiko makadini yo.
Takasimba zita ndiani?
Ndi Farai Mabondo.
Farai Mabondo.
Mabunda.
Mabunda. Va Mabunda muri kupi?
Ndiri Maulolo Bariki.
Muri ku?
Maulolo Limpopo Province.
Oh, South Africa, Limpopo Province.
Yeah.
Aiwa maita basa makwanisa kupina muchirongwa tipewo pfungwa dzenyu. Ndofunga vakateerera pane nguva.
Ndinobonga.
Kumusha muchibva kupi?
Kuchiredzi kachilongo.
Kuchiredzi. Mane nguva yakadii muri kunze kwenyika?
Ndinowani yete.
Mune gore saka hamusati mafungo kudzokera kumusha kuti munoshandisawo zvamawana pagore irori kuti munge muchishandisawo kusimudzira nyika.
Batinenda
Christmas zvirikuramba kubatana.
Yeah.
Aiwa tichabatana hazvo mukoma Farai Mabunda maita basa zvikuru.
Yeah, tinotenda.
Thank you so much, Chris. That was Mr. Farai Mabunda in Limpopo Province, South Africa. He's saying it's a good idea that the government is trying to court skilled manpower to go back home. He's supporting that idea. But he also took this opportunity to greet his family, friends, and all those who know him. Yes, we also have one of our guests, Dr. Brighton Chireka, who is a medical doctor based in the UK. Welcome to Studio 7 Diaspora Forum, Dr. Chireka.
Good evening. Thank you very much for having me.
Welcome. We are discussing about the National Skills Audit Report that was launched in May this year. And it was talking of Zimbabwe's critical areas that lack skilled manpower, like the medical and health sciences and technology. And President Mnangagwa has been also urging Zimbabweans to go back home to help rebuild the country. But almost 8 months down the line, we spoke with some labor experts who are saying that not many takers have come forward. What's your take on this?
Yeah, I think the initiative is good, but they have to tap from the diaspora. Tap from Zimbabweans who have got skills, who have also acquired skills whilst they are out of Zimbabwe. But I think people need to go back and understand and look at the reason why people left Zimbabwe. Some people left Zimbabwe because they wanted to broaden their horizon. Some people left Zimbabwe because of no opportunities. Some people left Zimbabwe because of the economic hardships. Some people left because of the political situation. So I think when you are now addressing that you want people to return, you have to understand why people left in the first place. So there are some things that people would look when you want to return to Zimbabwe. Is the country stable? Will you be able to live the same life that you are living wherever you are, be it Australia, Canada, South Africa, UK, or America? You look at that. And then you look at, okay, will my children get the same education as they are getting here? And then you look at the health system. Will I get the same health system that I'm getting here? And also the cost of living, is it similar with where I am? So you're comparing because, for example, myself, I've been in the UK for 18 years. So actually UK becomes also my second home. And before you know it, I would have lived more years in UK than in Zimbabwe. So and we've got children that are born here, people that actually have lived more years in the outside Zimbabwe. So for them to be enticed to go to Zimbabwe, they have to, things have to be sorted out. But it's not a big problem because Zimbabwe has got natural resources like weather. You can't beat the Zimbabwean weather. That's why some of us were too keen going back because weather's good. Zimbabwe's weather's good. There's so many things that you would love about Zimbabwe, but there are things also that you would make you think twice before you even think of going to Zimbabwe, which mm-hmm. I've highlighted, especially the economy, the health system, and also the lack of following processes, as if there's a bit of chaos and anarchy. What do I mean by that? I mean that for example, right now, if you look at the disasters that are happening and the people think that the country is cursed. No, the country is not cursed. The country has been surviving by miracle, because you cannot have dilapidated roads, you cannot have people without license driving, you cannot have unroadworthy cars on the roads, you cannot have a health system collapse, you cannot have lack of following basic laws and rules and regulations, and you expect a country to survive. You've got people living in Matapi. When I went to Matapi, I was even shocked that we don't have cholera every day. So when cholera happens, people say, oh, why are we having cholera? Please, look at how the sanitation, look at how we are living, the conditions. It's appalling. So the disasters that are happening even today, it's a recipe of what we have been brewing. Mm-hmm. It's unsustainable to have roads without roads that have got drum holes. It's unsustainable to have people without license driving. It's unsustainable having people drunk driving. It's unsustainable having people without insurances. All sorts of things. I can go on and on. Mm-hmm. So these are things that one thinks of and you worry about. But having said that, I'm an optimistic person. I think the country can be sorted. We can go and help. But we need committed leadership that is genuine, that is put the country first.
Thank you so much, Dr. Chireka. We have Dr. Frank Guni, who is based here in Washington, D.C., is also on the program, and Mr. Innocent Mube, who is an analyst based in UK. I think I can bring in Dr. Guni to comment on what Dr. Chireka has just said. Dr. Guni, do you have anything to say? Hello, Dr. Guni.
Hello.
Yes, are you heard what Dr. Chireka just said? What's your take?
Well, I agree with what he said, that the country needs to be fixed. There are fundamentals that we need to address. And I think this is one area where all of us who are in the diaspora, whether we are experts in our field or generality of Zimbabweans in the diaspora, could assist the government.
our government need to be open to hearing views from different sectors of Zimbabweans. Most of us in the diaspora are experts in different fields, and we are in a position to advise the government on how to not only attract the skill base that is best in the diaspora, but also to ensure that the skills that we have learned, the exposure that we have had in many different countries around the world, can be honed and be utilized to fast-track the rejuvenation of our economy, the reindustrialization of Zimbabwe, the recapacitation of our health system in Zimbabwe, the recapacitation of our economic situation, the transfer of technology and skills back home to Zimbabwe. These are areas that we can be of fundamental use to those in the citadels of power back home in Zimbabwe.
Mm.
And we also had a listener who was saying that there is high unemployment in Zimbabwe. That's true. The unemployment rate won't change unless and until the industrial capacity of Zimbabwe improves. And it can only improve if there are guarantees that the economic environment is conducive for business to thrive.
Mm.
For that to happen, you need people with open minds, people who put the country first, people who do not focus on the political machinations, but people who focus on the future of Zimbabwe. We owe it to future generations to redevelop, to develop Zimbabwe, to ensure that the numerous mineral resources that are in Zimbabwe are utilized as not only a bargaining chip, but as an investment for the future of Zimbabwe. And we are willing, we are ready, we are willing to engage those in power back home to ensure that we have a harmonious transition from this degraded economy to make Zimbabwe a middle-income country.
Mm-hmm.
Not for 10 years, but probably 6-7 years from now.
Thank you so much, Dr. Guni. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Chonga. We are back to Mr. Ncube. Mr. Ncube, from what you can tell from where you are in the United Kingdom, how much or how big do you think the skilled manpower is, and how skilled is that manpower if it was to be taken back to Zimbabwe?
Okay. Just before I attend to that, I wanted to quickly say something about what Dr. Guti said about that the need for people who put politics on the back burner and who have interest for the country and so forth, and I think fundamentally our problem in Zimbabwe is our politics. So just brushing aside the issue of politics will not necessarily create the necessary conditions, because until we deal with our politics so that it ushers in the right conditions for reconstruction of our country, then we will have a problem. But back to your question on the kind of skills, I think I wouldn't authoritatively say these are the skills, but I know, of course, that government has actually commissioned this this database of skills. But I'll speak from a position of the kind of opportunities that are available in the UK for training in higher education and also in various other vocations, where you find out that, for instance, the NHS, which is like the health service here in the UK, is actually anchored by people from different countries, including Zimbabwe. So one of the things that Jonga was talking about, the issue of health, issues in Zimbabwe, where you have lack of professionals in terms of where you find out that a doctor has need to service about 2,000 patients or more. So you find that there are a lot of medical professionals here in the UK that have trained here, that have also got experience in the health delivery system. There are a lot of social workers, for example, because one issue that is really a big issue back home, particularly issues of looking after children, our social welfare system has literally collapsed in Zimbabwe, but you have these kinds of skills. But I'll then say, be that as it may, the skills are available, but now you need also to have the necessary conditions, because if, for example, you want to get a doctor to go to Zimbabwe, you need to ensure that they have the right equipment, the right material to deliver. This has been a point of the Zimbabwe Doctors Association in their last strike, when they were saying that they are striking not for their allowances, but they are saying that they don't have tools to use. So I understand that the issue of production that Michael was talking about, that we need to have the economy first and then it will absorb unemployment. But we then get entrapped in a chicken and egg, kind of debate. But I contend that solving our politics properly will go a long way in addressing some of these things, and even creating confidence that Dr. Strecker was talking about, that people don't have confidence to go back home. So that's my take.
Thank you so much, Ajonga.
Ndomboenda kuna Dr. Chireka. Ndongoti nerurimi rwamai Dr. Chireka. Vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakawanda vari kumirira kuti zvinhu zvitange zvanaka kuZimbabwe. Asi hamufunge here kuti ikodzero kana basa ravo vana veZimbabwe ivavo kuti vadzoke kumusha vanovaka nyika yavo yatingati kuzvisungirira kana kuisawo sacrifice mukuvaka nyika pane kutarisira kuti vanozoenda zvinhu zvanaka?
Yeah, actually, I think pane vataura manje vachitaura kuti no kune nyaya yepolitics zveshuwa. Politics hatingadzijambe zvedu, asi we have to rise above politics tosvika pastage yekuti tinenge taakuti no izvi zvinhu zveZimbabwe tese tinenge takamira pamwe chete. Saka nyaya yekuvaka Zimbabwe inhau yekuti tese tinofanira kuti tivake pamwe chete. Asi chiringoripo ndechekuti kana tichitarisa foreign investment, tichiti vava vekunze uyai mutibatse muinvest, pane kakukanganwa kakanoitika kukanganwa vanhu vari mudiaspora. Saka and even zvakutogadzirisika nhasi uno waigona kuti iwewe wakatotraina kuZimbabwe kudzokera kunorejista kuZimbabwe unotodetsekana, asi muBritish achienda nekuti murungu anosvikoita automatic. Zvinhu zvinoramba nejelasi yekuti mune muchitana jelasi muchinu muchitovengerana, izvozvo ndoo dambudziko rekuti panze pekuti vamwe vafarire kuti nohuyai zvakanaka tibatishande pamwe chete, vanofunga kuti mbuto yakuzovatorera mabasa. But the cake is big in Zimbabwe. Asi chimwe isusu vari kunze kwacho uno futi sometimes tinoendawo tine dzungu rekuti tinoziva stereke. I think tikazvinini pita tose tichienda tichiti no, imimi pane zvamunozivawo vari muZimbabwe, ichi pane zvatinozivawo tanga tiri kunze, ngatisanganisei pfungwa dzedu pamwe chete kuburitsa chinhu chakanaka. Asi tikaenda tichiti aiwa, hapana zvamuri kuziva, isusu tiri kuziva, vanobvawo kutiwo okay itai tona, kana kuti vanobva vaisa
vanodira jecha. Thank you so much, Dr. Chireka.
Yes, Chonga, we are fast approaching the end of the show, unfortunately. So just give Dr. Guni the final 30 seconds just to say your last words.
We love Zimbabwe. Zimbabwe is our country. We need to put Zimbabwe first, put politics aside and rise above politics, and together let's develop our nation. And the government should seriously consider consulting those in the diaspora, because there is a skill base and know-how that can help rebuild Zimbabwe. Together we can.
Thank you so much, Dr. Frank Guni. He is the chairman of the ZANU-PF U.S. branch. Thank you so much. We also heard from Innocent Batsani Ncube, he's a political analyst based in Britain. And of course, we had Dr. Brighton Chareka. Thank you so much, Dr. This is Chris Gandhi. Good night.
And Kandemiri, also thanking all the listeners who managed to make it to our show. So tivasina ubudira nasi, rambaya mshititigira, chirongwa ndechenyu, mangwana ndimiwo, mwara zakanaka.